Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gumiguru 18 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vafakazi vari kupa umbo hwavo kukomisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika vanoti havana chivimbo nekomisheni iyi. Musika wepaCopacabana muHarare unoputswa nekanzuru zvasiya vakawanda vasina pekutangira. Dare reConstitutional Court rinorasa chimwe chikamu chemutemo weposta richiti mutemo uyu unopa mapurisa kuti aushandise zvisiri pamwero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vafakazi vapa umbo hwavo kukomisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti iongorore zvakaitika mumhirizhonga yakaitika muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu vati havatarisiri kuti komisheni iyi ichabuda nezvisungwa zvine kumeso sezvo dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dziine mativi adzakarerekera. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachipa humbo hwavo komisheni iyi nhasi, munyori mukuru muboka revechidiki reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vaLove Moch Noputsa, vati havaoni komisheni iyi ichikwanisa kuita basa rayo zvakanaka sezvo dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dzine divira dzakarerekera. VaChinoputsa vati havaone dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dzichiita basa radzo nemazvo sezvo vari vanhu vanozivikanwa kuti inhengo dzemapato ezvematongerwo enyika. Vati amai Charity Manyeruke inhengo yeZANU-PF inozivikanwa uye havatarisiri kuti vangakoshesa umbo huchange huchisungirira bato ravo pamwe nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vatiwo vaLove Moh Maduku munhu akakwikwidza musarudzo dzemusi wa30 chikunguru dzakakonzeresa mhirizhonga yakazoitika iyi uye amai Vimbai Nyemba munhu anogara achingogadzwa mumabhodhi akawanda nehurumende yavaMnangagwa. Nokudaro vachinoputsa vati maoko evatatu ava akasviba kuti varambe vari mukomisheni iyi. Zvataurwa navachinoputsa zvatsinirwa navaIslam Madosi vanhu vemunyori anoona nezvesarudzo muprovhinsi yeHarare muMDC yavachamisa.
Boka revanhu venu vemacommissioners edu arimwi ari mukomisheni iyi vemuZimbabwe vakaita sana mai Manyeruke, vana Mabhiza, vana Professor Love Moh Maduku nemhaka yeProfessor Love Moh Maduku vanga vari musarudzo idzodzo. Endi pakafurwa vanhu zuva rakatevera kana kuti maviri akatevera vaMaduku vakabva vatongobuda vakati zvaitwa neMDC Alliance. Saka nhasi zvingaita here kuti vachinje zvavakanga vadini, zvavakanga vataura 2 days vanhu vadini, vanhu vapondwa nemasoja.
VaMadosi vati vaMnangagwa pachavo ndivo vanofanira kumiswa pamberi pekomisheni iyi sezvo vari ivo mukuru wemasoja enyika anonzi ndivo akaridza pfuti vanhu vakafa musi wa1 Nyamavhuvhu. Vati ongororo riri kuitwa nekomisheni iyi inzira dzekuedza kuchenura vaMnangagwa kuti Zimbabwe idzoserwe mugungano reCommonwealth.
Vari kuda kuzvichenesa nokuda kwekuti kupinda kwavo mukutora masimba vaMnangagwa hakuna kunyatsokuitwa nezvakanaka. Kwakatanga kwaita sei kubvutwa kwemasimba iyaya yavanoti muchirungu kuu. Nyangwe dai vanhu vakada kuitsanangura kuu ikuu, hakuna chinjonzi soft kuu. Kuu kutaura kuti bauto adini atora chisimba. Saka ndo vakatsveta chii vaMnangagwa ipapo. Saka kuti tidzoke kufamba nevamwe yamunoti globalization, kufamba nedzimwe nyika vari kuda kupinda muCommonwealth au Colonial Masters handiti naizvozvo varifanga kunge vakachena.
Sisachigaro wekomisheni iyi vaHalima Motlante au vaimbo vamutungamiriri weSouth Africa kwechinguvana vati vaMaduku amai Manyeruke pamwe namai nyemba vanhu vakatora mhiko dzekuita basa mukomisheni yavo saka nokudaro vanosungirwa kuita basa ravo nemazvo vamadhuku pachavo vaudza Studio 7 kuti munhu akatwasuka uye anoita basa sebasa
haisinyaya vanhu vanotora zvekuti kwanza hatisi vanhu vakati twasa vanhu varikungoita zvokungonakidzwa nekuti pane chinhu zvirikungoitika munyika vanongoda kungotaura zvinofadza vanhu vakawanda hapana kutisa twasa kwandingaita handitori munhu akazvimirira anoziva zvaari kuita saka vanhu vanozoona patinopedza kuti tenge tiri vanhu vakadi asi hapana kana chokwadi chingataurwa nemunhu unotaura kuti madhuku akada ifungwa dzake munhu iye hatingogariri kuita izvozvo kuti tihanzi tari kushanda zvinhu zvezano PF tiri kuita zvinhu tinenge chashaya zvokuita here kuti ndingoti ndabva kumba kwangu nebasa randinoita nezvandiri ndoti aiwa ndomboita basa ravo munangagwa izvozvo aiwa kwete ndakatoona zvine musoro kuti titarise kuti vanhu vasangofa pasina pane vanhu 6 or 7 vakafa tababuda musarudzo ini salafu mo madhuku ndotoona zvakanaka kuti titarise ko chii chakaitika zvingazodziviririka sei ramangwana saka ibasa randakatotambira nekuda kutorifarira kutiite basa nemazvo
zvichakadai komisheni iyi yashanyira nzvimbo dzinonzi dzakaitikira mhirizhonga iyi dzinosanganisira muzinda wezanu PF mahofisi ezanu PF muprovhinsi yeHarare pamwe nemuzinda wekomisheni inoona nezvesarudzo yezimbabwe electoral commission zvinonzi pane vanhu vatanhatu vanonzi vakafa mumhirizhonga iyi mushure mekupfurwa nevari kufungidzirwa kuti masoja asi masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu vakafa musi uyu vanodarika 10 sezvo vamwe vevanhu ava vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara vamotlante vanoti vachasvitsa gwaro rezvavachawana muongororo yavari kuita iyi kumutungamiriri wenyika mukati memwedzi mitatu kubva pakagadzwa komisheni yavo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Mapurisa ekanzuro yeguta reHarare achibatsirwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police aputsa nhasi musika une mukurumbira muguta reHarare weCopacabana. Musika uyu waputswa pasi pechirongwa chekanzuro yeguta guru renyika chekubvisa vose vanotengesa mumigwagwa munzvimbo dzavanotengesera zvinhu zvavo. Kanzuro yeHarare yakabuda pachena ichiti dzimwe nzvimbo dziri kushandiswa kuitira mabhizimusi asiriwo adzakatarirwa. Kanzuri inotiwo yakazivisa mugore ra2015 kuti musika weCopacabana waifanirwa kuparadzwa kuitira kuti pauri pava kwemuzinda wezvitoro nemahofisi nemari inosvika mamiriyoni makumaviri emadhora. Kuputswa kweCopacabana kunonzi nevamwe kunopesana nemashoko ameya weguta reHarare vaHebert Gomba ekuti kanzuri yavo yaizotanga yawanira vanhu kwekutengesera isati yavabvisa munzvimbo dzavari pari zvino. Mukuru werimwe remasangano anomirira vanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union, Vasten Zvorwadza, vanoti vashamiswa kunza kuti musika weCopacabana waputswa. Vati vanotengesa mumigwagwa vaifanira kupiwa nguva yekurongedza zvinhu zvavo nekutsvaga dzimwe nzvimbo dzekunoshandira. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wekanzuro vaMichael Chideme asi nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vasemero wadzai kuti tinzwe pamire sangano ravo panyaya iyi.
Tangozoshamisika kuona mapurisa ekanzuro nemapurisa eZimbabwe Republic Police ava kuuya riri dutu vachiuya vachitaridza kuva nehasha vachibvisa zvivakwa zviripo zvemamembers edu vachibvisa zvivakwa izvi vachiti vanhu vari kutengesera pasingabvumirwi vanga vachizviita izvi nenzira ine violence mukati paita kurasikirwa kwezvinhu zviri kutengeswa nevatinoshanda navo zvinhu zvaparadzwa mathousands emadollars asi chatishamisa ndeche kuti panga pasina atingati information yatatapiwa kuti zvinhu zvakadai zvichange zvichiitika.
Havanawo shoko ravakaburitsa rekuzivisa kuti zuva ranhasi richasvika.
Chokwadi chokwadi chiripo ndechekuti hapana kana shoko ratakawana isu seboka revisit handiziviwo mamwe mapoka kana pane vanga vakaudzwa. But chokwadi chokwadi chaicho ndechekuti tanga singazvizivisi tashamisika nemaitikira zvaita.
Paitika here kurwisana kweimwe nzira? Ndiri kunzwa muri kuti pane zvinhu zvaparadzwa.
Hatingati kurwisana asi kuti vanhu vedu vaparadzirwa zvinhu zvavo ende vanga vachitrayawo kuprotekta midziyo yavo. Unoona mukoma wangu zvinorwadza nekushanda kwatiri kuita nekuoma kwakaita zvinhu munyika kuti munhu ouya achiparadza midziyo yomunhu avo ari kutraya kurarama kuritira mhuri dzake. Saka unombodzama aone paunogona kuti uchengetedze midziyo yako, asi nechisimba changa chishandiswa pazo peserawo mamwe members edu achirasikirwa nemidziyo yavo. Isusu tinotarisira kuti tichaudzwa kuti sei zvaitwa zvakadai, nokuti panzvimbo panonge pari kunzi tinge tichitengesera panotenderwa kuti tinge tichitengesera.
Pane here vamwe vasungwa muchiitiko chaitika ichi?
Pamanzwiro ataita izvo zvinetsagurudzo dzataita, pane mamembers edu anokwana nge matatu atorwa nemapurisa vachindiswa kusendera. Hatisi kuziva kuti mhosva yavo yavari kuchajwa nayo ndeipi. Tichiri kuita tsvagurudzo sevisei kuti tione kuti chii chavari mhosva yachaichai yavari kupomerwa. Tatobatawo malawyers edu anogara achitibatsira kuti ange achienda ipapo andonzwisisa kuti nhau chaiyo ndeipi.
Vanga vari mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vachitaura parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Ivans abatawo meya weguta raHarare vaHerbert Gomba avanoti nzvimbo yaputswa inei nekanzuro yavo.
Handina chokwadi nekuti isu hatina kumbogara pasi sekanzuro tichiti ngatipwanyire vanhu. Saka handina chokwadi chekuti azomukanyiwa anga achibva nei, nekuti tinogona nga tine mukati meHarare but vanogona kutora madecisions mukati meguta vakawanda. Kusvika panozonzi mapurisa ngaauye estate, vanhu vanozviziva kuti hatikontrole mapurisa estate.
Kanzuro yanga isinei nechekuita nezvanga zvichiitika izvi zvanhasi izvi?
Hongu, nekuti kana muchiti kanzuro muri kureva council, makanselas akamboita here meeting yekudiscusa nyaya iyoyo nenyaya yekupwanyira munhu? Isusu sekanzuro hatinambogara tagara pasi tadiscusa tida kupwanyira nhingi nanhingi nanhu ayo hatinai.
Zvinenge zvine zvazvinofanirwa kuwana here semvumo kubva kukanzuro kana kuti vanongoita zvavanoita vari ikoko?
Panopuhwa stand kumunhu, stand yega yega ine chinangwa, ine chinangwa chainotarisirwa kuti munhu anoishandisa achiishandisirei. Saka munhu iye pachake asati awana stand iyoyo anotozviziva kuti panhu paari kutengesa pa panomiririi.
Takamboonawo muna 2015 kanzuro ichitaura kuti yaive neurongwa hwekuvaka yatingati mall pane Copacabana ipapo. Zvingadaro zvine chekuita naizvozvo?
Aiwa hazvina, nekuti nzvimbo yamutaura nezvayo haisi paCopacabana panomirirwa nemapasifaya. Patori nerodhi iri pakati. Nzvimbo yamutaura nezvayo iri padivi. Inzvimbo yemunhu yatingati private property. Iyi yeCopacabana iparengi pekanzuro aiwa handipo paita problem iyoyo. Ipapo hongu pane agreement yekuvaka tingati shopping mall ine bus terminus pasi. Nekuti nyaya iripo panyaya yekanzuro yedu ndeyekuti tida kushandisa land, zvinoratidza kuti kune vanouya vegeneration ichauya mangwana.
Meya weguta raHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Dare reConstitutional Court nezuro rakapa mutongo unoti chikamu 27 chemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA, icho chinopa mapurisa masimba ekurambidza misangano kana kuratidzira achisipa mutemo. Izvo zvinotevera nyaya yakakwidzwa kudare iri nemamwe masangano akazvimirira anoti Democratic Assembly for Restoration and Empowerment, National Vendors Union of Zimbabwe, Combined Harare Residents Association neNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Masangano aya aipikisa chikamu ichi chiri kushandiswa zvisiri pamutemo kumbunyikidza kodzero dzavo dzekuungana dzavanopiwa nebumbiro remutemo yenyika. Vachitura mutongo uyu vakamirira vatongi vose vedare repamusorosoro iri, amairita Makarau, vakati chikamu chemutemo uyu chinogona kushandiswa zvisizvo nemapurisa kuburikidza nekuramba vorambidza vanhu kuungana kana kuratidzira. Gweta raimirira masangano aya pamwe nevanhu vakakwidza nyaya iyi kudare, Vatenda Ibiti, vanoti vanofadzwa nemutongo uyu asi vanoti vanofanirwa zvakare kurwisana nechikamu 12 cheposa, icho chinoti vanhu vanoda kuungana vanofanirwa kutanga vazivisa mapurisa vachipiwa mvumo. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa pamutongo uyu asi vati vari pazororo. Taidzowo kubata mumwe mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Blessmore Chishaka asi nharembozha yavo yanga isingadayirwi. Ngatinzwei hurukuro yataita navabiti pamusoro penyaya iyi.
Takatopinda mukoti gore rakapera muConstitutional Court ndokunoagiwa kuti hatikwanisi kuita mutemo wekuti mupurisa anongomuka oti ndabhana kufamba kwevanhu kumacha kwevanhu isaa nebumbiro remutemo rakanaka kudari izvi rinotaura kuti munhu ane kodzero dzekuratidzira munhu ane kodzero dzekunyunyuta chero zvizuri munyararo so takamiramira matare iye kuita argue kuti it's a constitutional right of freedom of assembly to right to demonstrate saka chakaitika nezoro ndechekuti dare rakabvumirana nesu ndobva raita set aside section 27 yepublic order security act zvoreva kuti mupurisa haasina simba rekubhana mamatches or maprocessions
hatizoona here hurumende ichibuda nemumwe mutemo wakangoda kufanana neposta tichiona kuti kwaimbove nemumwe mutemo wairambidza kuungana kwevanhu wakaraswa pakaiswa posta
ehe ndindakatoita nyaya iyoyoiyo mugore ra1992 Zimbabwe Congress of Trade Unions yakaita march musi wa11 June 1992 pakasungwa varume 6 nemutemo wainzi law and order maintenance act wanga uine section 6 yaitaura kuti hautenderwe kuita demonstration usina kupiwa mvumo nemupurisa ndakaita another constitutional application yakasucceeda futi so hongu vanogona kudzosa mumwe mutemo but vakaudzosa tinongoenda kumatare but izvi hazvifani kunge zvichiitika
tinoona kuti chikamu section 27 cheposta ndochabviswa mumutemo weposta ko zvimwe zvikamu zvasara izvi zvinobatawo sei veruzhinji
hakune chichocho chatiri kunetsana nacho kaicho section 12 yekunzi mupurisa kana uda kuita demonstration unofanira kumupa notification hatibvumirani nacho ichocho ichocho so posa iri zvayo zvairi ngaingoenda isu semagweta ticharamba tichirwisa ticharamba tichirovana navo ende vanotiziva kuti tinorwa seshumba chaidzo chaidzo
saka vabiti musiyano uri papi wekuti section 27 nesection 12 musiyano uri papi
section 27 ndeyekutobhana section 27 ndeyekutoti for the next 1 month or 3 months hapana ari kubvumidzwa kana kutomboapplya section 12 hamusi kuzomacha hamusi kuzoisa public meeting so it's a blanket ban inoitwa nemupurisa ndoyazinoti ari zvingaitiki here izvozvo kuti iwewe mupurisawo zvako wava kuzviita mwari wobhana kuti vanhu vamache uri kusangana including vamwe vasinei nezvematongerwo enyika zvongonzi blanket ban so the court has said that is unconstitutional section 12 manje ndeyekuti hapana ban uri kunokumbira uri kukumbirirei so ndo musiyano wesection 12 nemusiyano wesection 27
vanga vari gweta vatendai biti vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7 zvichakadaro sangano reAmnesty International rinoti mutongo wakapiwa neconstitutional court uyu unovhura chikamu chitsva munyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe mashoko atumirwa kuvatori venhau nemukuru weAmnesty International muZimbabwe amai Jessica Pwiti anoti mutongo uyu unotambirika zvikuru vachiti kwemakore akawanda mutemo uyu wanga uchishandiswa kutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nekusungwa kushungurudzwa uye kutotywa kwevanhu vanoonekwa sevanopikisa hurumende kana vanoedza kufumura kutyorwa kwekodzero dzevanhu sangano iri rinoti chitsvambe chasarira kuhurumende kuona kuti mutongo wedaro uyu watevedzerwa here vanoti mapurisa anofanirwa kuonawo kuti aremekedza mutongo uyu mutemo weposa wakadzikwa muna 2002 uchitsiva mutemo welaw and order maintenance act kana kuti loma uyo waishandiswa nehurumende mukutyora kodzero dzevanhu
chirongwa chestudio 7 chinokuudza iye zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese munokwanisa kunzwa studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kHz pa shortwave pindai muchirongwa chelive talk na8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuRussia vari muKremia vari kuedza kutsvaga kuti vazive kana mudzidzi akapfuura vanhu makumi maviri vakafa uye vanhu makumi mashanu vakakuvara pachikoro chemuBlack Sea cheKerch akaita izvi aine mumwe munhu. Vakuru vakuru vaviri kuchamhembe kweAfghanistan kusanganisira mukuru wemapurisa General Abdul Razik vapfurwa vakafa munguva yavanga vachienda kunoona mumwe mukuru wemauto emuAmerica ari muAfghanistan. Asi General Scott Miller vemuAmerica havana kukuvara. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court nezuro rakapa mutongo wekubvisa chimwe chikamu chemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA uyo wakabva mumutemo weLaw and Order Maintenance Act kana kuti LOMA munguva yeRhodesia. Vanopikisa, vashandi nevemasangano akazvimirira oga vanoti mutemo uyu, kunyanya chikamu chabviswa, wainge wavashayisa mufaro sezvo vaishandiswa kutyora kodzero dzavo. Kuve mapato ezvematongerwo enyika vanoti kudiwo nemutongo wedare uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nengo yeZANU PF vachimirira makonde mudare reparamende vakaendinesi paradza uye vatreva saruwaka vanove nengo yeMDC vachimirira mutasa central. Totanga kunzwa kubva kuna vasaruwaka.
Yai, tozvitambira nemaoko maviri. Zvinhu zvatisingatarisiri munyika yakasununguka yakabva muutongi wevadzvanyiriri vana Smith zvaitotishamisa kuti mutemo wakadaro unosiyiwa uchirarama sei. And experience yedu seMDC ndeyekuti POSA yakangochengetwa iripo kuti irambe ichiti dzvanyirira.
Honorable Paradza, munoona sei nyaya?
Isuka sebato riri kutonga tiri kutofara zvikuru kunyanya-nyanya iye zvinota vana vamunangagwa kuti hatidi mitemo yese inodzvanyirira vana veZimbabwe. Isusu tinoda demokrasi muZimbabwe munomu ende ndo zvinoda vamunangagwa. Totodawo isu sehurumende kuti kana aipa chaiyo ibviswe zvimwe zvikamu zvinokanganisa kuti vatapi venhau vatore nhau dzavo zvakanaka, kuti vatapi venhau vasawana mukana sezvanga chiitika makore apfuura, vasawana nyaya dziri kuitika dzehurumende. Ndosaka muri kuona iye zvino zvimazuvano sechipiri wega wega kabhineti yadare guru renyika ragara pasi, minista weinformation Mamuchangwa vanobva vadeedza inonzi muchirungu press conference kuti vatore venhau huyai mutikuudzei zvatataura nhasi, chisungo chatataura nhasi. Saka tiri kutoita isu tinotori pamberi sebato riri kutonga. Kana mademonstrations vachiita mumademonstrations munyararo hapana kuratidzira kwakadaro kwakanyaaachiita murunyararo hapana chakaipa. Chakaipa kuzoti vachiita kuratidzira ikoko vakupaza zvinhu zvevanhu.
Honorable Sarwaka.
Ya, ndinofara kutaura kuri vaparadza kuti kana uchionawo seizvozvo ndokureva kuti vanhu veZimbabwe vasvinura, nekuti zvaitotikatyamadza kuti sei vamwe vanhu vaifarira kudzvanyirwa kwevana venyika ino. Ndingada kuti ndikuudze Blessing kuti bumbiro redu chairo rinonyatsotendera zviri pachena kuungana kwevanhu pamadiro avo mukutsarana kwavo. Saka mutemo wanga wakatosarira panyaya yekualainwa kwemitemo kwatagara chingo chema-chema kuti bumbiro redu riri pamberi asi imwe mitemo yakasara iri kumashure.
Todzoka kwamuri Honorable Paradza, tichitarisa mutongo iwoyu nemabatiro anoitwa nyaya nevekumatare uko, mungati here zvinoratidza kuti vematare vakazvimirira?
Izvi ndozvazvinoratidza manje kuti vematare zvatinogara kubvira vamunangagwa vapinda kuti aiwaka tinoda ka freedom of the judiciary. Saka maona kuti judiciary haisi yamungapomedzera kuti hurumende yamunangagwa iri kupindira kutongwa kwedzimhosva zvazooneka manje pachena, ende izvi ndo zvinodiwa.
Vasaruwaka, munotenderana here navaparadza kuti aiwa zviri kuratidza kuti matare ari kutonga asingatarisi kuti wabuda mbamani?
Steji yena inogona kunetsa kuti titsanangure kuti ndo patasvika, asi chakanaka ndechekuti rwendo rwe mamaira akawanda rotanga one step yekutanga. Saka zvakanakawo zvakare kuti tikaita judiciary isina kwainorerekera. Zvinozonakirwa izvino yekuzanu PF patinenge taakutonga isiwe MDC. Nekuti vachazenge vaakumhanyawo kumatare iwavo. Saka zvikagara zvaratidzika kuti matare edu haarereki. Zvinotonyanya kuvabatsira. Asi ndikati pamutongo uyu matare edu aratidza kuti vanokwanisa kuita basa nemazvo kana wazvidawo.
Ndizvo here vaparadza kuti zvina mazuva imbwa yavakachuta yekudombo chavo?
Unoziva dambudziko ratinaro nevamwe vedava veMDC nderekuti dare rikatonga nyaya yavanoona fanika iri favorable kwavari vanoti hamuoni zvematare ari kugona. Ikazongotonga imwe nyaya yavo yakarerekera kuzva vasingadi onzi vari kuita kudaro nekuti ZANU-PF.
Nhengo yezanupf vachimirira makonde mudare reparamende vakaenda nesiparadza vari parunare muHarare. Manzwa zvakare kubva kuna vatrevor saruaka vemdc vachimirira mutasa central mudare reparamende vachitaurawo vari parunare kwamutasa kwekare muhurukuru yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7. Vamwe vanhukadzi vari mune zvematongerwo enyika vemasangano akazvimirira oga pamwe nevamwe vanhuwo zvavo vanoti mutemo weproportional representation unofanirwa kuwandudzwa senzira yekubatsira kuti kuve nemadzimai akawanda anopinda muzvinzvimbo zvematongerwo enyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Pfungwa idzi dzabuda pazuva rechipiri remusangano weZimbabwe Gender Forum wange uchiitwa neZimbabwe Gender Commission muBulawayo. Vanhu vakawanda vange vari pamusangano uyu vabvumirana kuti bumbiro remutemo yenyika rakajeka pakuti kunofanirwa kuve nekuenzaniswa kwemikana muzvikamu zvakasiyana-siyana, vachiti panofanirwa kuve nemitemo inokomekedza vemapato ezvematongerwo enyika kuti atevedzerewo izvi. Sachigaro weboka remadzimai mubato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa, amai Linette Karenyi Kore, vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nenyaya yekuti kuve nemitemo inobatsira kuenzaniswa kwemikana. Asi vati mafungiro avo ndeyekuti pane kuti mitemo yeproportional representation unzi urambe uripo, vanoda kuti kuve nemitemo unoita kuti muparamende muve nezvikamu zvakaenzana zvevanhurume nevanhukadzi.
Tine 210 masisi. Saka pa 210 ngapave nemutemo unoti 105 ndeemadzimai, 105 ndeevarume. Ipapo tinenge tawana mukana wakaringana varume nevakadzi. Pari zvino tine mutemo uri kupera mutemo ino we 66 dzinopiwa kumadzimai. Muono wangu unoti 66 dzemadzimai dzinoti disadvantage nekuti varume kana taakuenda kuma primary election kuma political parties edu vanenge vaakuti mutori nechikamu nechekare, saka hamukwanisi kuuya futi kuti muzopinda kune chimwe chikamu che 210 masisi. Saka mutemo uyu uri kuti dzvinyirira semadzimai.
Kana zvinhu zvikasachinja, mutemo weproportional representation uyo unopa zvigaro makumi matanhatu zvemuparamende kuvanhukadzi uchange usisashande panosvika gore ra2023. Amai Priscilla Misaira Gwimshonga, vanoe nengo yeparamende mchikamu cheproportional representation, pasi pebato reMDCT inotungamirwa namzvare Tokozani Kupe, vati vanobvumiranawo nemaonero kuti mitemo ivandudzwe. Asi vati zvakakosha kuti vanhukadzi vave nemafungiro matsva panyaya yekuenzaniswa kwemikana, vachiti ivo pachavo havatsigirani zvakakwana.
Hongu mtemo togona kugadzira, asi mtemo isina kuchinja maitiro edu isusu, maitiro atinoita zvino, haakwanisi kuchinja magariro. Tingave nemitemo yakanaka chaizvo, asi hunhu hwedu kana husina kuchinja hapana zvatinenge chaita. Inini saka ndanyaya yekutaura nyaya yekuti iye zvino tarisiro yangu yaakune vechidiki, nokuti vana vadika vasati vakanganisika pfungwa zvakanyanya, tinogona kukurukura tikaedza kuvachinja mafungiro avo.
Nengo yeparamende muchikamu cheproportional representation muZANU-PF, amai Alginia Samson Mhlanga, vati vanotsigirawo kuve nemitemo yakajeka inotsigira kuenzaniswa kwemikana, vachiti kana mitemo weproportional representation ukabviswa, izvo zvinogona kudzorera kumashure kuenzaniswa kwemikana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vateereri, musakanganwa wachirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM, apo tiri kutarisa urongwa hwekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani ntwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 18 kumfumfu 2018 nengutungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje kube lokuxokozela okukhulu esitolo sako Pick n Pay eHarare namuhla. Abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka kwacina kuvizwa amasotsha namapolisa ukuze londoloza ukuthula. Abalwela amalungelo oluntu bamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi isahluko somthetho wePhosa esenqabela abantu ukuthi batshengisele kasikho emthethweni. Lube kuludaba egudwini olokubekelwa kwabesifazana ezinye izihlalo edale lephalamende emhlanganweni wekomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana oweZimbabwe Gender Commission. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kube lokuxokozela okukhulu esitolo sako Pick n Pay eHarare namuhla. Abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka. Iziphathamandla zalesi sitolo zacina zibiza amasotsha lamapolisa ukuthi azelondoloza ukuthula. Amafutha okupheka aqhubeka esilela elizweni lonke jikelele, njalo lapho atholakala khona esikhathini esiningi ayabe ebiza imali enengi. Amapolisa kamunicipala weHarare esebenzelana lamapolisa kahulumende namuhla adilize umkambo weCopacabana lapho ukuthengisela khona inkulungwane zabantu eHarare. Amapolisa la angene ngamagreda adiliza zonke indawo zokuthengisela kulumkambo okubangele ukuthi kube lokutshengisela kwabaphila ngokuthengisa abadilizelwe indawo zabo. Inhlanganiso zabaphila ngokuthengisa zisole kakhulu isehlakalo lesi. Inengi labalwela amalungelo oluntu selamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi ingxenye yomthetho we-Public Order and Security Act iphosa u-Section 27 owenqabela abantu ukuthi batshengisele awukho emthethweni. Udaba lolu belukhwezwe emthethwandaba inhlanganiso ezivalisa iDemocratic Assembly for Restoration and Empowerment, iNational Vendors Union of Zimbabwe, iCombined Harare Residents Association, leNational Electoral Reform Agenda. Igqwetha ebelimela inhlanganiso lezi uMnumzana Tendai Biti utshele iStudio 7 ukuthi kulokhu kulezinye inhlamvu zePhosa eziyingxaki ezinjengoSection 12 ongenqabeliyo ukutshengisela kwabantu kodwa ofuna beqale becele imvumo emapholiseni. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxelo uMnumzana Mfundo Mlilo, umqondisi wenhlanganiso yeCombined Harare Residents Association.
Yiko akade sikukhangelele. Sesikhankase ezikhathini eziningi kakhulu sikhankase ukuthi lo mthetho weposa section 27 kawuhambelani ngathi lesisekelo sombuso owe constitution uyancindezela ngathi uZulu ekutshengiseleni ngenxa senza umsebenzi wethu.
Isisusa okuyikho kwayenza la emthethwandaba ukuyini?
Isisusa ngathi usuperintendent wamapolisa edolobheni leHarare wafaka umthetho kumbe singathi ama-regulations okubhana kumbe okuvala ukuthi abantu batshengisele edolobheni leHarare. Sasesihambisa lolu daba kumthethandaba we-High Court, safika sathola esingathi yi-relief, kodwa amapolisa kazange aye phambili asiningi ngathi ithuba lokuthi sitshengisele. Sihambisa-ke ngathi udaba lwethu ku-constitutional court ukuze lwe-relifise ukuthi umthetho lo kawuhambelani lesisekelo sombuso.
Bekuluhlupho edolobheni leHarare kuphela?
Ngathi bekuluhlupho olukhangelane nedolobho leHarare, ngoba sathola ukuthi kumnyaka ophelileyo ka-2017 ngathi inhlanganiso eziningi-ningi ezihlanganisela ama-political party inhlanganiso ezizimele zodwa ama-civil society belutshengisela edolobheni, belutshengisela ngodaba lwama-elections ukuthi kumele alungisise, njalo kumele ngathi imithetho eyenza ukuthi ama-elections abe esingathi angaba free and fair kumele ilungisise. So kulokhu kutshengisela okuningi-ningi okwakusenzakala edolobheni leHarare, amapholisa ayesesaba ukuthi lokhu kutshengisela ngathi kungabiza i-violence, baselefaka lo mthetho wokuthi babhane ama-demonstrations.
Kulenye ingxaki elingabe liyikhangelele yini ukuthi ngaba khona ngalesi sinqumo?
Sibona ngani thiwa nxa ngathi sinqumo sesivela ku-constitutional court kanye silogqwetha, kodwa ngibona ngani sokuphelele khonapha umthetho lo sokumele ulungisiswe ngathi yiphalamende. Kodwa siyakwazi ukuthi lapho esiphila khona elizweni leZimbabwe amapholisa isikhathi nesidingi kabawulandeli umthetho. Siyakuthokozela kakhulu ukuthi ngathi i-court isinike ithuba lokuthi senze umsebenzi wethu kuhle, kodwa siloku ngathi asitrust ukuthi amapholisa kumbe ingxenye zehulumende ziyawulandela umthetho njengoba ufakiwe i-court.
Kuyukuthi abasoze bewulandele, kuyini okunye eliza kwenza?
Nxa bengawulandelanga ngibona ngathi sizabuyela emthethandaba, kodwa njengoba libona ukuthi isimo sesizwe siyangaphi kulokudingisela okuningi-ningi okungathi kusemabhukwini okuma-plans okuhambelana lento eziningi ezinjengazona lezo.
Umnumzana Mfundo Mlilo ngumqondisi wenye yenhlanganiso ezaphikisa umthetho wephosa emthethwandaba, i-Combined Harare Residents Association.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ucwaningo lokudingisisa ngodlakela olwaqhamuka kulandela ukhetho olwabulalisa abantu abayisithupha libutho luqhubekele phambili eHarare lamhlanje kulokufuthelana okukhulu abantu besipha ubufakazi ngabakubonayo. Omunye wabafakaze lamhlanje owebandla leMDC umnumzana Islam Matosi uchotoze amalunga ekomishini le esithi gawalaso isithunzi sokuba kiyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lokhu kulandela isehlakalo esenzakele ekuseni kule inkundla yemihlangano lapho abanye abafakazi beyalelwe ukubhalisa amabizo abo ukuthi bethule ubufakazi. Lokhu kungabisegcekeni kwalelo hlelo kukhanya sekuletha ukungathembeki kwekomishini eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi idinge imbangela yodlakela lukamhlaka 1 Ngcwabakazi. Esethula ubufakazi bakhe umnumzana Islam Matosi uchothoze amalunga ale ikomishi esithi basebenza ukuhlambulula uMnangagwa ezenzweni zakhe ezimnyama ukuze umbuso wakhe wamukelwe ngamazwe omhlaba.
In as much as people may want to say we are not here about election, but people say that because of election. It was both election. That's what made them to be killed.
Abantu balahlekelwa zimpilo, kodwa sihlezi lapha sithi asizanga ukuzokhuluma ngokhetho, kodwa laba abantu babulawa ngenxa yokhetho. Ukhetho yiyo imbangela abantu babulawa ngoba babefuna ulwazi lwempumelo yokhetho. Abanye okhomishina abalapha babephatheke kulolu khetho abaluthi akumelanga sikhulume ngalo, njalo bahlezi lapha befuna ubufakazi bethu bona babe ngonompembe kulolu khetho. Kumele kwazakale ngumhlaba wonke jikelele ukuthi ikhomishini le ayihlanzekanga njalo ukuthi iqhuba njani umsebenzi wayo ngokuthembekileyo.
It should be known, because it is going to be known all the whole world that the composition of this particular commission, how was it like?
Uqhubeke ethi abantu abanjengomnumzana Love Momaduku lonkosikazi Charity Manyeruke ngabantu abaphumela egcekeni ngokujabulela indlela ukhetho lwaqhutshwa ngayo bengakabi ngamalunga ale komishi. Omunye wabakade bekhona umnumzana Osalo Siziba obemele aphe ufakazi ulandise ngokwenzakala namhlanje.
He kabao chairing the commission sent their codes in police uniform that we should wait for 2 p.m. so that we can come back and witness, because there are other people that are supposed to be witnessing, and we can only witness it at 4 p.m. or tomorrow.
Ilunga elikhokhela ikomishi le lisithumele amapolisa azositshela ukuthi kumele sibuye ngehola lesibili emini ukuzofakaza ngoba balabantu babo okumele bafakaze kuqala. Ngakho sizakwenelisa ukuzafakaza ngehola lesine emini kumbe kusasa. Kodwa lokhu kukhetha kuyisimanga ukuthi kwenziwe ikomishi ezimele yodwa ngoba sibuye lapha kusisa. Njalo ngemva kokuba sivule iminyango yabo asizange sibone omunye umuntu oke wabuya ngaphandle kwethu, kodwa sitshelwe ukuthi siphuzile. Sesicabangela ukuthi abantu laba bengabe bebhalise amabizo abo izolo kumbe kulokunye abakwenzayo okungekho egcekeni.
Iningi labantu abasola ukwenza kwekomishi le bathi kumele ihlolisise ukuthi ngubani owathumela amasotsha. Udwaba lwabanye abakade bemele ubufakazi abalisokungena enkundleni yomhlangano lo lube ludaba eGoodwin namhlanje. Imizamo yeStudio 7 ukuthi idingisise ukuthi abanye abafakazi bayaliselweni ukungena ishayelele edwaleni ngemva kokuba amapholisa ethe lokhu bekusemandleni kanobhala wekomishi obona ngobufakazi yena okade ebambekile ngomsebenzi emahofisini angaphakathi. Kodwa loba kunjalo abanye abafakazi babuye emini bafike bangena kungela zikhubeko. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Ulifetok ulamhlanje kuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama sikhangela ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezomvikela wele Melika uJim Mattis uhlangane lomunye wakhe wakwele China uGeneral Wang Fench lamhlanje wamkhuthaza ukuba ubudlelwano obuhle phakathi kwamazwe abo buqakathekile ngoba bulakho ukuvimba ukungezwani. Olwela amalungelo oluntu ngokuloba isola uhulumende wakwele Vietnam obevalelwe okweminyaka emibili edluleyo uthe ngokukhululwa wahle wayacela ubuphepheli kwele Melika. Unguyen Hu ufike kwele Melika lamhlanje labantu bakhe ababili lonina efikela eHouston eTexas. Abebandla leMDC labezano PF bathi bayakwamukela ukwesulwa kwesihloko somthetho wePhosa ebesisipha amapolisa amandla okuvimba imihlangano kumbe ukutshengisela kwabezombusazwe emahlayana. I-Constitutional Court inqume izolo ukuthi u-Section 27 walomthetho kumele wesulwe ngoba ulakho ukusetshenziswa ngamapolisa ukwephula amalungelo kaZulu. Kodwa u-Section 12 walomthetho wona uhambelana lo-Section 27 usakhona njalo usetshenziswa ngamapolisa esikhathini esiningi ukuvimba imihlangano kaZulu leyamabandla aphikisayo. Ukuhlaziya isinqumo sayizolo lesi sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma lesiphatha amandla seMDC uNkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Sitshayela i-Constitutional Court uhlombe ngokubona ukwephula kwelungelo likaZulu ngalo umthetho okuthiwa yiphosa ngoba ubususetshenziswa njengendlela yokusikhawulisa ukuthi singaze senza izifiso zikaZulu ngodaba lokuthi sitshelwa ukuthi umthetho wophosa futhi wona kasilalungele lona lelo. Njalo bebewephula amapolisa lomthetho ngoba u-Section 12 yenalwana akatsho ukuthi sibhale ingwa walo sicela amapolisa uthi wona sibhale ingwalo ukuthi ngelangelinje sifuna ukutshengisela sibazisa kuphela kodwa bona bawuntshintsha bakwenza ngazani sebephiwa amandla ukuthi benze umathanda ukuthi leyo mkhosi sizayenza sikhathi bani yibo ababasebekwenza ukuthi basitshele senze ngesikhathi sabo. So sitshayela ihlombe i-Constitutional Court.
Baba Chuma, kuzanu PF lisibona njani lesi sinqumo?
Kuyangijabulisa ukubana sibone umsebenza wethu i-Constitutional Court isenza umsebenzi ngendlela efaneleyo epheleleyo njalo. Into ekuhlala siyikhulumayo naleyo ukuthi i-court yeZimbabwe izimele yodwa ayimelanga ukuthi isebenzele ibandla elithize kumbe yenze into ezithize. Yona iyenza ilandela i-constitution yethu eyeZimbabwe. Iyatshengisela ukubana iZimbabwe lilizwe elile-sisteme ye-justice esame kuhle esayikhangele umthetho ngendlela enhle. Asikubona kuyinto embi thina nxa benakunjalo lakithi kuyosokuba lula ukuthi nanxa lathi emhlangano besifuna ukuyenza kumbe lathi ukutshengisela sesingakwenza-ke sikhululekile.
Makhumalo ubiti uthi uzabuyela emthethwandaba ayephikisa u-Section 12 libona linqoba na?
Thina njengebandla le-MDC likhokelwa baba u-advocate Jamisa asiqalanga namuhla ngendaba yephosa le. Ngilethemba olokuthi amagqwetha ethu angabuyela u-Section 12 nalawo ulaye uzasuswa ngoba wephula isisekelo selizwe. Isisekelo selizwe yiwomthetho edlula imithetho yonke esekhaya. So njalo ngizaphinda njalo ukuthi hayi sabatshayela inhlombe. Ubhuti wami uChuma, thina njengebandla le-MDC lapho kwenziwe khona ubuhle siyatshaya ihlombe but lapho elona khona na sizalikhombisa ukuthi liyona ngoba umsebenzi wethu ukuthi ilizwe leli singaze laba ngamazwane ngokuthi siyephula imithetho yelizwe.
Babuchuma, abantu abaningi bayakhonona bathi iphosa iyancindezela ngokunjalo bathi kumele yesulwe. Uvumelana nalo umbono na?
Eqakathekileyo ngokuthi nxa sikhangele into lezi njengoba sike sakhuluma maphambilini lolo sisho wami laye uwawukhuluma isisekelo selizwe le i-constitution eZimbabwe yiwo umthetho ophezulu emithetho yonke. Ngakho wonke umuntu kumele ahlale ephansi kwalowo mthetho egcinwa ngomthetho wonalowo ngoba umthetho owenziwa ngabantu bezenzela umthetho wabo. Ngakho nxa iphosa isincindezela abantu abayiwo abaumthetho lo i-constitution leyo nxa uthi lowo mthetho usuncindezela abantu umthetho lo lususe ngoba kathesi asisekho kupolitics zobudlwangudlwangu lezofuna ukugijimisana njengoba sizwa umongameli wethu ubaba Mnangagwa ehlale ekhuluma ubana asisebenzeni ipolitics ekuvula eminyango sitholarethane whether usebandleni eliphikisayo kumbe usebandleni elibushayo okusalayo sonke singabantwana baleli lizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kumele sibone sesifika esigabeni sokuthi kona sikhulumisane umlotha sikwanise ukuhlala sikhulumisana ndawonye njengoba nje busizwa mina ngikhuluma lodadewethu umakhumalo ngeweekend ngadinye sike sihlale phansi sithi motho motho sindawone kungelalo ukuthi mina ngowezampiyo yena ngowe-MDC kodwa ngudadewethu phela ngakuke kumele ngikwanise ukuphila laye so nxa umthetho lowo uncindezela abantwana bezimbabwe kumele usushwe
mhlana sibhala sisekelo sombuso savumelana ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho eselizweni iyahambelana lesisekelo sombuso kusithethe isikhathi eside izanu isala ukuthi itshintshelwe yemthetho yikho njengebandla le-MDC sithethe udaba lolu salihambisa ekhoti ngoba bese sibone ukuthi izivalo zonke ezezanu ukuthi batshintshele imthetho esithi ngesilungu realignment of the laws and izanu isala ukuyenza khonoko yikho okusikhuthaze ukuthi sihambeni ekhoti so sile themba lokuthi izanu isifundile ukuthi sokuqakathekile ukuthi asibuyeleni nepalamende siyelungisa imithetho le eminye engahambelani lesisekelo sombuso
babuchuma ngamafitshane ungaphosela ukugcina la
ibandla lezanu PF likhokelwa ngobaba u-Emerson Mlambo Jomnangagwa libandla eselikhangelele ukuthi bona kube lokuhlalisana kuhle lokuphilisana kuhle elizweni leZimbabwe ngakho-ke sile sifiso sokuthi ngabe sonke siyathatha inyathelo lokukhulumisana lokulalelana than i-conference action ebehlalisenzakala ngemuva ngale
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF ubexoxa endawonye lesiphathamandla seMDC onkosazana Thabita Khumalo. Umhlangano wamakansili elizwe lonke jikelele obuqoqwe ngabedolobha lakobulawayo bemanyene labenhlanganiso ye-Urban Councils Association of Zimbabwe obuhlaziya indlela zokudinga abatshali bezimali ufike komlindi yagcina namuhla. Lo mhlangano ubuqhutshwa phansi kwendikimba ethi Local Authorities Ready for Investment. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano wamakansili angamachumi amathathu lambili aseZimbabwe ufike emaphethelweni lamhlanje lapho amakansili athile asuke ejimbile izivumelwano ezimbalwa. Amakansili ebehlaziya ngamaqhinga okudinga abatshali bemali kumadolobho abo emizameni yokuzithuthukisa. Obona ukutshalwa kwemali ekansilini yedolobho lakobulawayo, umnumzana Kholisani Moyo uthi bahlangene labatshali bemali emsebenzini wokutholiswa kwamandla kagetsi elanga ukwakhiwa kwezindlu leminye.
Ye kulo umcimbi we-logic oqalise emhla ka-16 sihlangene lama-investors amaningi avela kwamanye amazwe. Engingawaphawula ngama-investors avela e-UK abayenza ngezo solar, ama-solar projects, lama-low cost housing projects. Sike sahlangana labo saba lama-meetings njenge-management ye-city council. Engikhangelele ukuthi lawo ma-meetings azayenza ukuthi lawa ama-investors abuya zo-investa kobulawayo. Kuma-local investors, sike sahlangana lama-investors agoqela laba benza ama-water meters for ama-prepaid meters for water. And labanye abangasiphathisa ukubana sikholekthe imali ngendlela enhle njenge-city council. Abanye esike sahlangana labo ngabalungisa amabhasi abanjengabo-foul. Bekhanya bethakazelela ukubana bafuna ukuzovula ikhampani enkulu yokulungisa amabhasi kobulawayo.
Umabhalane wekhansili elupane umnumzana Charlton Moyo uthi ngempela batholile abatshali bemali abafuna ukuzoncedisa ekufakeni izibane zelanga emigwaqweni besebenzisa amandla elanga lokuthwalwa kwamanzi engcekeza.
Ya kukhanya kuyahamba. So far sesithole 3 abafuna ukuzophathina lathi ku housing delivery bafuna ukwenza i low cost housing sesithole about 3 abafuna ukuzosincedisa lapho ukufakene ama street lights public lighting ipipe public lighting yakhona iyabe iyisola.
Unkosikazi Beauty Mhlanga ocacisa ngamaluba uthi laye utholile ibhizimusi emhlanganweni we-logic.
Lapha ku-logic ngeke ngisole uNkulunkulu angangitshaya. Ngidobhile khonokho engikudobhileyo.
Umtsha umtshali wemali oyisizalwane sakuleli kodwa elamabhizimusi e-UK umnumzana Peter Ganya uthi amakhansili amaningi awahlelekanga kunhlelo zabo abafuna ukuthi kutshalwe imali.
Kule problem ngama-urban councils ukuthi balama-wish list ama-projects. Ama-projects angikhona abhalangwa kahle ukuthi umuntu ungabone ukuthi ungathatha i-project leyi izokunika yini i-positive return on investment. Also akhula i-risk profiling. So vele into zangikhona balama-displays anhle kakhulu but ama-proposal angikhona so basic.
Amakhansili wonke ezweni aphakathi kodubo lokusilela kwemali yakwamanye amazwe emizameni yokuqhuba inhlelo zentuthuko ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho ezweni. Umhlangano lo ophele kahle lamhlanje ungenwe ngabatshali bemali baseZimbabwe labasuka emazweni lenhlanganisweni zomhlaba ogoqela ele Italy, iUnited Kingdom, iWorld Bank, lezinye iziphathamandla zamakhansili eSouth Africa, iMalawi, leBotswana labo bebekhona kulumhlangano. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo namhlanje umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthi gabasoze balizwele iqembu leBulawayo City lona elisengozini yokugunyulwa kuPremier Soccer League lonyaka lapho bedivana lalo ngesonto eBaba Fields. Kubika uJoseph Njanji.
Imidlalo yesigaba seCastle Premier Soccer League ingena kuviki yamashumi amathathu kulimpela viki njalo iqembu leHighlanders lizemukela iqembu leBulawayo City ngensonto enkundleni eBaba Fields. Iqembu leBulawayo City lisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane njalo kumele linqobe kuyo yonke imidlalo yalo emihlanu eliselelayo kusizini yalonyaka ukuze lithuthukise amathuba alo ukuyalala lokhu lidlala kusigaba saphezulu esePremier Soccer League. Nakwelinye icele iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo njalo isifiso senkokheli yaleli qembu yukuba liphutshe imidlalo yalonyaka lisendaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane. Ngaleso sizathu-ke umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu ukuthi kabasoze balizwele iqembu leBulawayo City kodwa bazalisa ukuba bethathe yonke imiklomelo ngensonto.
Iqembu esidlala lalo ngempela kuviki lithi lona lizabopha siqine ukuze lingaganyulwa kusigaba saphezulu njalo bathi asingeke sibadle size sibaphinde umphehlo. Nathi-ke asifuni ukuthi inqobe isale kithi, yikho-ke sizadlala sijonge ukuthi sinqobe loba nje kungenzeka uba ngokubanqoba bazithole sebegunyulwe kusigaba se-PSL.
Kuhlandlala kuqala ile midlalo yalonyaka iqembu leHighlanders linqobe leBulawayo City nge-1 kanya. Imidlalo yona eviki lamashumi amathathu iqala ngomgqibelo lapho iqembu leZPC Caraiba elizemukela khona eleCape United ngasenyamunga. Iqembu lengeze Platinum Stars lizadlala leLechapungu enkundleni eBaobab. Iqembu leNitroot lizadibana leFC Platinum ngase-Ascot kuthi eleChicken lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseLuveve. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leMutare City Rovers lizanqikelana leliyada ngaseVengera Stadium. Iqembu leDynamos lizemukela leBlack Rhinos ngaseRufaro. Iqembu leTriangle lizadibana leHerentals ngaseKibo. Kuthi iqembu leShabani Mine lizadlala leHarare City ngaseMaclass. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. kubelo ukuxokozela okukhulu esitolo sakwaPick n Pay eHarare namuhla. Abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka kwagcina kubizwa amasotsha lamapolisa ukuzelondoloza ukuthula. Abalwela amalungelo oluntu bamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba weConstitutional Court esokuthi isahluko somthetho wePhosa esinqabela abantu ukuthi batshengiseleka sikho emthethweni. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.